Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 21 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Sangano reZimbabwe Human Rights Association Ruparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimirira mugore ra 2024. Vagare vakawanda kumaruwa vanoti gore ra 2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvekufamba kweveruzhinji mumigwagwa anoti anowirirana nekurudziro yemapurisa yekuti vanhu vangwarire mukufamba pamazuva ano ezororo. Zimbabwe Republic Police inoti vatyairi vanofanira kumira kana vachinge vaona tsaona mumigwagwa vobatsira vanenge vakuvara uye kuzivisa mapurisa nekukurumbidza zvinenge zvaitika. Mapurisa ari kuyambirawo kuti munhu haafanirwe kubva panzvimbo inenge yaitikira tsaona mapurisa asati asvika sezvo kuita izvi iri mhosva. Mapurisa anoti munhu wese ane basa rekuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu nemidziyo mumigwagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati asi mumashoko avo kuStudio 7 vakati vanoshanda nevese vane chekuita nekufamba mumigwagwa mukupa chenjedzo neyambiro kuitira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu pazororo.
Vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari. Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo, tiri kushanda navo. Saka munhu wese ane chekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka. Iri ndoo nyaya hombe yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka. Uyezve kana iri motokari yemhuri ngaive motokari yemhuri, kwete kuti vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu, toona yakatakura vanhu gumi.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mumashoko avo kuStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe hatina kumbobvira tatinyarara. Tiri kuita zvese zvatinogona kuzivisa vanhu nekuyambira vanhu nyaya yenjodzi pamugwagwa kuti vangwarire. Iye zvino tiri kungokurudzira vese vafambi vachazinga vachida kufamba kuti vange vachironga rwendo rwavo nguva iripo, vasangoeri kana vangoda kungofamba ipapo vasina kugadzirira.
Ndezvipi zvamuri kukurudzira veruzhinji mukugadzirira kufamba kwavo panguva ino yezororo?
Zvingokurudzira veruzhinji kuti vakwire mabhazi nemichovha nemateksi ane nhamba tsvuku pachena, vasangokwire chero chero chavanenge vaona zvipipipi kana kuti shikashika. Zvine njodzi zvokwira mota idzodzo kunyanya kumwa highway.
Asika zviri kunzi kune vemichovha yakachipa inokasirawo kufamba zvakare pamigwagwa apa.
Vanhu vakawanda vari kukwira mota dzematsotsi vasingazivi nevachida kukurumidza kuenda. Tiri kuti kumhanya haandi kusvika. Ngatiite sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemuchovha nematekisi zviri pamutemo zvine namba tsvuku pachena, kwete kukwira zvipipipi izvo zvine njodzi zvokuti wakaita tsaona hapana rubatsiro rwaunokwanisa kunge uchiona kubva kumakambani einsuarenzi, hauna kuchengetedzeka. Uye zvakare mota yauri kukwira hauizivi kuti imotikari yani. Saka vanhu ngavangwarire, vakoshese upenyu hwavo pavanenge vachifamba, vaite sarudzo yakanaka. Zvinonzi vakuru manzeve ndeva
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati vachitaura vari parunhare kukadoma. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vatambira chirongwa chakaitwa nezuro chekuparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika mumashanduro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Gwaro iri rakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association richishanda pamwe chete nesangano reObservatory for the Protection of Human Rights Defenders. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association, vadzika maibere.
Gwaro ratiri kuparura irori rinonziro the 2024 State of Civic Space Report. Rinobata nyaya dzakawanda, asi zvikuru sei rinobata nhau dzemashandiro anoita masangano akazvimirira oga. Isu takabatana pamwe chete, isu seZim Rights takabatana pamwe chete nemasangano epasi wose, sangano rinozikanwa nekunziro the International Federation for Human Rights. Rinobatanidza masangano anopfuura 120 vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose. Saka takabatana tikati hatimbonanganidzai kuti civic space yakamira sei muno muZimbabwe. Ndobva takurukura nemasangano anoshanda muno muZimbabwe anosvika iwo 67. Pa 67 ipapa pane atinoti manational NGOs vanoshanda vakatekeshera nenyika yose.
Nhoroondo yamuri kupa iyoyi yakakosherei muZimbabwe nhasi?
Yakakosha zvikuru nekuda kwekuti muno muZimbabwe pari zvino tiri kukurukura nenhau yatiri kuti iyo PVO bill. Ende vazhinji vemasangano akazvimirira ega vanotyira kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avachaita. Saka mu-2024 State of Civic Space Report takagara navo pasi kuti vanyatsobuda pachena. Tikaona kuti vanopfuura 98 vanotyaivo kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avanoita. Masangano mazhinji anopfuura 70% vari kushanda vasiri pasi pechikamu chePVO Act. Zvichireva kuti PVO bill parichava mutemo, masangano ese waya vanenge vakuita sekunge vari illegitimate.
Gwaro renyu iri rinewo here kurudziro yarinopa kuti zvinhu zvingafambiswa sei munhau dzamuri kubata idzi?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitwa. Ripoti irori rine zvakawanda zvariri kukurudzira. Chekutanga ndechekuti mutemo wePVO bill, mutemo uri kuti paradzanisa, uri kukonzera iya yatinoti muchirungu polarization. Hausi kubatanidza vanhu. Ukatarisa mashoko mamwe aibuda muparlamendi nemusenate ndeaya ekutoti vamwe variko vanotoona masangano akazvimirira ega sevanhu vakaipa, maenemies of the state. Izvi zvinokonzereswa nemapoliticians. Saka zvakabva zvatokanganisa mweya uri kufamba wakatenderera pane iyoyo inonzi PVO bill. Approach yatinoona yatiri kuti isusu a nation building approach ndo yatiri kuti a round table on the protection of civic space.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association, vadzika maibere, vachitaura vari parunhare kuHarare. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaita kuti vashaye zvekudya nemvura yekunwa ivo nezvipfuwo zvavo. Mumwe mugari wekunyamakate mudunhu reMashonaland West, Vali Roy Msendami, vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva uye vari kurarama nekutengesa huswa.
zvinhu zvazvakaoma gore rino zvekuti vamwe takatotanga kutorarama nekutotengesa huswa hwetirira mudzimba.
Mudunhu reMashonaland Central kumbire vagari vanoti hapana chavakakohwa zvekuti vave kurarama nemichero yemusango yakaita semasau nezvimwe sekutaura kwaMy Loveness Kuvheya. Vamwe vagari vekumanyene kumaronda mashanu vave kurarama nemichero yesango. Mambongezi vapita pasipamire vanoti nguva yenzara Mwari nevadzimu vanoita kuti michero ibereke zvakanyanya kuti vanhu vararame.
Pane nzira dzavanoita nazvo kuyambuka vanhu nazvo michero ndoti kana kusina mvura iyo ndobani yatoita mai
kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaitawo kuti mvura yekunwa ive shoma kuvanhu nezvipfuwo. Mumwe mugari wemudunhu diki reChegutu vatanaka Mafusire vanoti vakarasikirwa nemombe nhatu nekuda kwekushayikwa kwemvura.
Mukuona kwangu ini 2024 ranga riri gore rakati omei chaizvo, rakanyanyisa kuomera vanhu vanogara kumaruwa uye varimi.
Varimi vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva zvekuti vave nedambudziko rekutadza kubhadhara zvikwereti zvavakapiwa nemabhanga vachitenga mbeu nefotireza. Padabvunza kuti sei varimi vasingatore mainsurance vaEdmore Mazarure vanoti varimi havakwanise kubhadhara nekuti vanowana mari shoma mubhizinisi rekurima.
It's because of poverty. Munhu anofanira kuti afford insurance kana kuafoda kuri because kana akati akangonhingirikirwa, that's why you know my farmers they are poor because izvozvo akaroyerwa nomunhingi fodya yake nechimvura mavo isina kuinsure.
Mukuru wari mesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti kurima kunofanirwa kuvandudzwa kuti varimi vakawanda varime nemvura yemadiridziro.
Makore ano mari yakawedzerwa inodiwa kuzvirongwa zvetechnology, research, climate change, kuwanikwa kwamainputs anotengeka nezvimwe zvinoita kuti kurima kuvandudzwa. Zvirongwa zvekurima tichichengetedza mvura, kurima tichibuditsa goo rakakura nemari shoma uye kuwana zvokurimisa tisingamiriri government programs oga.
Mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Hartatos vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kuyamura vagari pamwe nevarimi nezvirongwa zvakawanda zvinosanganisira chepfumvudza vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa zvinosanganisira mbeu, fotireza nemishonga yesora. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita wekumarondera mudunhu reMashonaland East anoti hurumende iri kutadza kunyatsosarudza varimi vanorima zvechokwadi zvekuti mbeu nefotireza zviri kupiwa vanhu vasingarime asi vanozozvitengesa nemari iri pasi.
Hakuna proper vetting yemafarmers panyaya yekuti tione kapasiti yemunhu kuti akwanise kurima ndima yaari kudi yaari kuapply. Vazhinji vari kutowana mainputs vanhu vasiri kutorima vanozonotengesa mainputs iwayo.
Kushayikwa kwezvekudya kwakaita kuti mamwe masangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program ayamure vagari kunyanya vekumaruwa nezvekudya. WFP inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vanoda ruyamuro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vesangano reZimbabwe Women's Bureau vachange vari kukurukura nesu pamusoro pemabasa avari kuita vachibata nemadzimai vari kumaruwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita nemadzimai ekumaruwa.
Musangano weZimbabwe Women's Bureau tirikushanda nemadzimai ari mumaruwa majirimana egoko eganda seke mana mutoko tichiita magadini madili zero tishandika ya tine tisola tishandika zewa kutitute madili zero edrit haya nibili za kura sika kwa mbani tungu wa ishi kura rama ya kushandika kama mirele kumboye mbira ya rasho maaika na iti na mairu aika makaya kati saka tuku zama kutitike nge teze goe na mirele zimbabwe uvani kujira uye huwe madzimai akwa nse kura mbajua na chumuli mkize mkuri
madzimai arimu njimbo zamburu kushandira izi varu kutambira sei zhirongwa ishi
madzimai ariku farina zhirongwa izi nekuti warikuwa nisa kushanda uzasa mabasa au lasinga rwagziwe shakanyani nekuti ya wachaiti basa rino rwaza kumikashuro kwa isa kura mgomo wachina chira mbura kumikupati nambu kutuwa kwa nse kubiri ziwa pari zhimu mbura inu nge ichingu pambani na paiti ichenda pachirino iyo zhuisi ngara siki wachikanisa kuwa magora kakura wiki baro wara kujifari wa shakanyani ya magaden osa ati nao tunema zinai mango ane 2020 kwa garden garden nema zinai akawanda itatipa si isaisi yetu nema zinai 36 wara kufari wa shirenda shakiri kika shakanyani shirikisho ndiga mararamiri awari kuita nimeri zao kata karisa kanao zekua na kunyange mari iyo magariro mba chai mba mnitaru nyararo mkawa nipakujita nimari
madzimai aya arikurima zvirimwa zvipi uyezve vanozokwanisa here kuwana kwekuzvitengesa nekuti vamwe vanowanikwa vachimboshora kuti ehe tiri kurima asi kwekutengesa zvinhu ndokwatiri kushaya
madzimai atiri kushanda nawo ari kurima zvirimwa zvakasiyana siyana tinosanganisira matomatisi hanyanisi chibage makeroti uye nemhiripiri mukurima kwavari kuita vanorima chirimwa chine maketi kare kana kuti chiri kudiwa munharaunda yavo takatarisana nechibage chakaita mwaka wakura nguva yechando wakaita chibage chavakatengesa muna magumiguru gumiguru namagunyana zvakaita kuti vakwanise kuwana mari yakati kuti pari zvino vari kurima mhiripiri tichiita yatinoti contract farming saka vanotorima zvinhu zvinovatengi vanenge vari toripo vakazvimirira
tichitarisa kuti mataura imi kuti mune nzvimbo dzamuri kushanda nazvo munobatana here nehurumende mukuita mabasa aya
mabasa ose atinoita tinoshanda nehurumende nekuti zvekubva tinoita tinenge tichitarisa waro wenyika yedu yezimbabwe nikiiiteriro yatinoti ngf1 zvekubva tinoita semango zvinenge zvichisapota nedonzo rezimbabwe saka pabasa ratinoita rekurima tinoshanda nemaagricate officer tinoshanda nebandiko reministry of women affairs zvakanyanya kuitira kuti tikwanise kubatsira madzimai ari munharaunda idzodzo dzavanenge vachitungamirira
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwanai kupi
vanoda kushanda nezimbabwe women's bureau vanokwanisa kutiwana pamasaisaita website yedu inoti www.zwbonline.org pafacebook vanokwanisa kutiona zvakare zimbabwe women's bureau pax yaimbonzi twitta vanokwanisa kutiona zvakare zwb.org uyezve patiktok ripo zwb saka hatinowanisa pakanyanya uye panhare vanogona kutibata pa+263242747433 vanoda kushanya maofisi edu anowanika panhamba 27 robert mugabe bulawayo muharare anowanika panhamba 43 hillside road muhillside
mukushanda nemadzimai aya munee muchishanda navo pachena here
madzimai sese tinoshanda navo pachena isizodi tiri memba kuti institution yekuti vanoda kushanda nesu vanoda kusapota basa ratinoita vakasununduka kujoina zimbabwe women's bureau nemarinyika $3 pagore kune vari kunze kwenyika vanobhadharawo $20 pagore vachisapota basa ratinoita asi vanowana zvikwanisiro vanowana pachena nekuti tiri kushanda kunharaunda dzimba dzimai akanyanya kusaririra kana kuti nzvimbo dzine vanhu vanoshanya chouri zvakanyanya vatinenge tichida kusimudzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc Nasi tine hurukuro nava Shadrack Pasipanodya vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa vepapurazi re 3A Tanridge kuNyamazi mudunhu renyanga avo vari kuti kune vanhu vari kurwisa kuvatorera purazi ravo ravagara kwemakore makumi matatu nemasere kana kuti 38.
Zvaita dambudziko rekushunguruzwa nekuperekwa zvinhu zvese zvifanira kushandisa papurazi. Hapana chondingakuti kana dai ndikaenda kumakara mapurisa hapana chinobuda, asi ndikazoenda kumakoti asi ekunyanga kana kuti pamutasa ndinoenda kuhwina kesi dzangu. Uko ndinoenda kuhwina makesi dzangu ini kwamutare kana kuHarare kukontinua koti ndinoda zvinobva pamurongo dzemunhu nemapepa asina basa. Ndinoenda kumapurisa, mapurisa acho ndiwa mukati menyaya dzacho.
Muri kuti vari kukushungurudzai, vari kukushungurudzai nemutoo upi vapasi panodya?
Chokutanga ndakatorerwa mvura yeirigeshe chechipiri ndakatorerwa ngombe 38 chechitatu iye zvinezvi muri kugadzikwa vanhu kuita resettlement mupurazi mangu ine vanhu vari kuzvidzikisa hatitongi tatiri kutonga.
Mune magwaro here anoratidza kuti purazi nderenyu?
Ndinova vajonga nokuti ndiyo purisi ndinoenda naye kukoti izvo. Handisina option babati ndaneta pamwe ndinomborohwa kuzi usati mangareba ndoenda kumapurisa mapurisa anosvika achitsveka.
Mati maendawo here kana kumahofisi ebazi rezvekurima kana kuendawo kana kugurukota rinoona nezvemapurisa rezvemukati menyika muchipawo chichemo chenyu?
Ndinawo ese mapepa edu kuhuma fed yekuministry of agriculture yekuministry of range ndinawo zvese hapana chondida. Murukotera ndakatarisana naropa yenzi ndeni dhabhengwa saka ndinenge tsandira dhabhengwa yekuti mapurisa regai kushungurudza munhu munhu wese ane ikwaro raiti muzimbabwe. Pa2021 ndikaenda ngunyan building kuenda kuona minista ana kuona minista saka zvinondinetsa saka ndati zvandinetsa rieritetiedezi ndichishungurudza here. Saka ndati zvabudawo ndizvioti minista kana kuti cabinet secretary wanoti chii kuti mapepers acho ndinawo ekukoti mapepers amwari kuripota kuti nyaya dzatizuzikana kuministri dziri kuitwa underground. Saka ndochidii mapurisa wondida basa rekunge harakeni kuteera mhepe dzangu. Ndine tsamba ndanyorwa nebheke rehurumende richitaura zvemuri kuti bhungazi kuti kuchashungurudze munhu ane makore akadarebo. Vanoti hatibvumi zvinobva kumakare kunobvuma zvinobva pamuromo wemunhu. Saka muchaona mapepa acho muchaona vanhu vacho vari kudaro vatori mapepa vanoti hatibvumiri izvozvi zvitorwa kukoti.
Kuva makavakidzanawo nawo havasi kubatsirawo here vachitsigira kuti aiwa uyu munda ndewenyu?
Vanototorwa kuti izvo tiri kuita uyu iwe ukapinda munyaya dzacho ndizvotinokuita wezvo nekuti uyu mutendei.
Zvikonzero zvipi zvamunofunga kuti zviri kuita kuti mubviswe panzvimbo iyi? Inyaya dzezvematongerwo enyika here, kutadza kugarisana nevamwe here? Zvikonzero zvipi?
Matongerwo enyika ndizvo ndirivu 87 kusvika ii ndakagara gore rimwe chete 86 87 ima ndatangwa ndingatotaura yaidu zvotiri kutaura. Kana munhu akuona kuti munhu ane 38 yezi achishungurudzwa aitorerwa mwezi asina kuti ngombe yacho munhu atengesa ngombe yacho ndikuti atora ngombe yangu haana kumbotengesa pane witinesi kuti atengesa ngombe kana kuti pane movement permit yengombe zvese hapanazi. Asi ndinoshungurudza ine ngombe dzangu dzato kuti ndirambe chichataura hachichaiti mapepa angu ndiwo achataura pamune angu nokuti amwe mapepa ataudzezera ichi second anomaly in my report.
Manzwa hurukuro yataita navaShadrack Pasipanodya vepafarm 3A kuNyamazi kunyanga muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nau dzemitambo. Vamwe vanoita zvemitambo vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzikana gore rinouya ra2025, vachiti gore ra2024 zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka. Asi vamwe vanoti vakakwanisawo kuwana mikana uye vanofara nematano akatorwa nehurumende muna 2024 mukusimudzira nyaya dzemitambo. Mutori wedu wenhau Passmore Ndlovu anoti panyaya iyi:
mumwe anobika mitambo yemafirimu achishanda nesangano renatsa Zimbabwe, Prosper Kudzai Madanzi, anoti gore ra2024 range rakamunakira zvikuru kuburikidza nemikana yaakawana yemabasa akasiyana-siyana.
gore rino range rakanaka chose ende tinotarisira kuti gore rino uya zvimikana icharamba ichofurika zvakanyanya.
Muimbi ane mukurumbira Alexio Kawara anoti zvimwe zvakakonzera kusabudirira kwevamwe mune zvemimhanzi gore rino inyaya yekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe pamwe nekushandiswa nevamwe zvisina mvumo kana kuti copyright infringement.
Kana vanhu vakababasa ratinge taita isusu vachirishandisa kuimba kumabasa vanoita iwo kana vari vaimbi asi vasiriwo vakanyora uye kana kuti munhu achitora rwiyo rwako obva aruitisa anganziwo marimixi kuitora obva waigadzira zvakare uchitsikisa rwiyo rwemwe munhu rwakaitwa kare.
Mitambo yemadrama netheatre inonziwo yakaita zviri nani gore rino kana zvichienzaniswa negore rakapera ra2023. Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti zvirongwa zvavo zvizhinji gore rino zvakakwanisa kubudirira kuburikidza nerutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemasangano ekunze izvo zvakaita kuti vakwanise kubuda kunze kwenyika nezvirongwa zvakasiyana siyana.
Vazhinji vakaramba vakamira vachiedza kuita kuti zviite, vanodzidzisa, vanobuditsa mitambo yacho, vanodzimwe dzinoendawo kunze kwenyika, vanonyora mitambo. So munoona kuti kune mapoka makasiyana siyana muchirunga wangati remain resilient vachigadzira mitambo.
Vanongorora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanorombedza zvikuru mitemo nehwaro hwakasiyana siyana hwakaita seNational Film Strategy vakati zvinotarisirwa kuzosimudzira vakawanda makore anotevera.
Yakanaka zvikuru zvokuti dai yangokwanisa kutevedzerwa zvairi izvozvo chokwadi film industry yemuZimbabwe inosimuka kubva pairi papa ikava industry inotyisa chayo muZimbabwe tikavaone yatinoti Hollywood.
Madzimai anoita zvemitambo anoti wakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaya zvikwanisiro zvebasa nemari asi vanofara kuti madzimai anoita zvemitambo ave kusimudzirwa. Mutambi anotungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Mozvare Angeline Dimingo anoti anofara kuti madzimai ari kusimudzirwa kuve vatungamiri asi vanongoramba vachikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Asi zvisinei hatidzori tsvimbo, tiri kuramba tichirwira mikana yevanhukadzi kuti ienzaniswe neyevanhurume.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti gore rinosangano ravo rakawanisa vatambi vakawanda mikana uye vanotarisira kuunza zvirongwa zvakawanda gore rinouya nedonzo rekuvandudza chikamu ichi.
Tine mitambo yatakaita gore rino yakafanana ne chibuku Road to Fame, Culture Month, Nama, chibuku Neshamwari Dance Festival neimwe mitambo yakawanda yatakaita yakabuda ikafamba nemazvo mukusimudzira maartists edu emunyika muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti mugore rinouya tiwedzere mwando pabasa rekusimbisa maartists kuti ashande basa ravo vakazvimiririra semabhizimisi.
Vatambi vakawanda munyika vanobuda kunze kwenyika vachindotsvaka mafurumanyoro kunyika dzakaita seSouth Africa, Canada, United States nedzimwe uku kwavanoti kune kugadzikana pamwe nemikana. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kuchitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro nekukushuvirai zororo rakanaka. Ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington, D.C.